Vamugabe, avo vakasiya chigaro cheusa chigaro weAfrican Union nemugovera kuAddis Ababa kuEthiopia, vakati United Nations inofanira kuvandudzwa kana kuti nyika dzose dzemuAfrica dzinogona hadzo kubuda mugungano iri. United Nations yakaumbwa muna 1945 uye nyika shanu Britain, France, Russia, America neChina ndidzo dzine masimba kudarika dzimwe nyika dzose izvo zvonzi nenyika dzemuAfrica nedzemuAsia zvinofanira kuvandudzwa. Nengo yedare reparamende inomirira ZANU-PF kumakonde vaKindness Paradza vanoti vamugabe vakabaya dede nemukanwa.
Isu tose takatsigira vamugabe neuwandu hwedu hwese muno muZimbabwe tinovatsigira kuti varambe vachitaura kuti Africa inofanirwa kunge ine nhengo dzayo muSecurity Council kuUnited Nations. Hazviite kuti tingaramba tichingotongwa pasi rose rino nenyika shanu chete.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObed Gutu vanoti vamugabe vanofanira kutanga vagadzirisa zvinhu muZimbabwe vasati vaenda kunze kunorova bembera.
Mashoko asina nematuro ose, nokuti tikana tichitoropodza nyaya dzediplomasi kune inonzi megaphone diplomasi yaakitwa navamugabe, inonzi munhu anoda kutaura achionekwa sandiye akangwara kupfuura vamwe vose, asi munhu anokangana kuti kwaabva kumusha kwake kuZimbabwe kunoti nezhara, vanhu havana mabasa, nyika yavo ndomoka.
Sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti pasi rose rakafarira zvakanyanya mashoko avamugabe.
Vakaro vachipikirina pamongo dede nomukana chaipo, vakanyatsotaura zvanga zvakakodzera, nokuti tiri kutaura nezvomubatanidzo wenyika dzese wakagara uriko kubvira hondo yechipiri World War II ichipera kusvika iye zvino hapana chachinja.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari chipangamazano musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vaJoy Mabenge vanoti vamugabe vaifanira kunge vakataura mashoko aya musi wavakatora nyanga kuAU gore rapera, kwete kuda kusiyira vamwe mutoro. Vamabenge vanotiwo vamugabe havafaniri kuita kunge ndiwo voga vari kutaura nezvenyaya iyi sezvo nyika dzose dzichiri kubudirira dzagara dzichitaura nezvenyaya yekuti United Nations inofanira kuvandudzwa.
United Nations inofanira kuvandudzwa, asi kuti manje vamugabe vazoisumudzira ivo vari mbune vachiisumudza vachita sekuti vari kutaura nezwi reAfrica yose, zvinogona kuti netsei, nekuti handifungi kuti ndevese vari muAfrica vanenge vachinge vachienderana nepfungwa yakadaro iyoyo. Saka tingangoti isusu chakakosha kuna vamugabe inhau yekuti ngavavatarisire nyaya yekuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa munyika mavo, asi ivo vatungamiriri vemuAfrica ngavasimbise zveutongi wejechetere munyika dzavo. Saka izvi zvotaurwa navamugabe tajaira, tozviziva kuti vagara vachingozvitaura kuti vanoda kuburitsa Africa yose kana Zimbabwe muUN, vakambotaura kuti vaida kuburitsa Zimbabwe muSadak. Saka tatojaira, tiri kungoti isusu kwangovawo kuhukura asi chitima chichifamba.
Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vanotiwo mashoko avamugabe ndeekuda kuzvitutumadza chete kune dzimwe nyika asi vachitonga nedemo muZimbabwe.
Hazvina maturo, nekuti ivo vamugabe kumusha kuZimbabwe vari kurambidza kusandurwa kwemitemo yakawanda. Kune mitemo inosvika 400 isati yagadziriswa kuti iwirirane nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe.
Mutungamiri wenyika yeChad vaIdris Deby ndiwo vaisachigaro weAfrican Union uye vachange vari panyanga kwemwedzi gumi nemuviri. Vatungamiri veAU vanochinjana kuita sachigaro wesangano iri mushure megore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.